Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri gumi guru 9 2019 makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tinonzwa kudzimbikana zvikuru nokushokekana. Kunzwa kuti University of Zimbabwe yasarudza kususpenda machiremba makuru akafanana na Dr. Mbova Yesango na Dr. Chimuka. Masejeni edu makuru ari kuita basa rinoshamisa kudzidzisa vana vechikoro, kudzidzisa maregistrar nemasenior house officer kuti vagotorawo zvinzvimbo izvozvi zvekumatsura sejon nemagenera sejon.
Nyanzvi munyaya dzezveutano dzoshushikana zvikuru nezviri kuitika mubazi rezveutano. Dare repamusoro nhasi rarasa chikumbiro chekuti kunetsa kuri kuita mvura muHarare kutorwe sedambudziko guru ratarisana nenyika. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kuUganda kumemberero dzekusvitsa makore makumi mashanu nemanomwe nyika iyi yawana kuzvitonga kuzere. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Nyanzvi dzinoshanda mubazi reDepartment of Surgery paUniversity of Zimbabwe dzatanga kuramwa mabasa nhasi zvichitevera kumbomiswa basa kwakaitwa vamwe vavo vaviri vanoti Dr. Bothwe Mbayesango na Dr. David Chimuka vachipomerwa mhosva yekupesvedzera vana chiremba vadiki kusaenda kumabasa. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Vana chiremba vanoita zvekuvhiya varwere vachidzidzisa muDepartment of Surgery paUniversity of Zimbabwe vazivisa vakuru vechikoro ichi kuti vakanda mapadzi avo pasi sezvo vasiri kufara nekumbomiswa basa kwaDr. Mbova Yesango naDr. Chimuka. Vana chiremba ava vati havasi kuzodzokera kumabasa avo kana vaviri ava vasina kudzorerwa pabasa ravo vachiti vese vakabatana pakuramwa mabasa nekudara vaoni chikonzero chekuti vaviri ava vadzingwe. Vana chiremba ava vati havasi kufara nemari dzemihoro pamwe nemamiriro akaita zvinhu muzvipatara omo vanoti hamuna zvikwanisiro zvekuti vaite basa ravo nemazvo. Kuramwa mabasa kwaitwa navana chiremba ava kunorevawo kuti varwere vakawanda vanenge vachida kuoparetwa havachaoparetwi sezvo nyanzvi dzekuDepartment of Surgery dzanga dzichibatsira zvikuru mukuvhiya varwere muzvipatara zvehurumende. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kuDivray University of Zimbabwe kuti vangane vana chiremba vanoshanda mubazi reDepartment of Surgery. Vana chiremba vakuru vakabatana nana chiremba vadika avo vakatanga kusaenda kumabasa musi wa3 Gunyana vachita vana zvikwanisiro zvekuti vaende kumabasa avo. Vaimbo vagurukota vezveutano muhurumende yemubatanidzwa Dr. Henry Madzorera vati vavhunduswa zvikuru nezvaitwa neUniversity of Zimbabwe. Dr. Madzorera vati zvaitwa zvinoshoresa nyika sezvo vadzingwa vadziri nyanzvi mune zveutano.
Tinonzwa kudzimbikana zvikuru nokushokekana kunzwa kuti University of Zimbabwe yasarudza kususpenda machiremba makuru akafanana na Dr. Mbova Yesango na Dr. Chimuka. Masejeni edu makuru ari kuita basa rinoshamisa kudzidzisa vana vechikoro, kudzidzisa maregistrar nemasenior house officer kuti vagotorawo zvinzvimbo izvozvi zvekumatsura sejon nemagenera sejon pazvipatara zvedu zvedzidzo yepamusoro. Tine urombo zvakare kuti izvo vice chancellor weUniversity of Zimbabwe aona zvakakodzera kuti asuspende machiremba makuru akadai. Tinoda kumupa shoko rimwe chete. Vice chancellor hamuzi politician, siyanai nepolitics, regerai machiremba aite activism yavo kuti maconditions avo eservice aimproviwe. Imbona nezvedzidzo yepamusoro vanhu vari kurasikirwa. Ndo vana vechikoro nemaregistrar vari kudzidziswa namachiremba makuru aya.
Vamadzorera vatiwo sano ravangangopa kubazi rezveutano nderekuti riite hurukuro navanachiremba rovapawo mari inoita kuti vakwanise kurarama.
Dzoserai machiremba isi pamabasa avo, reinstate them. Motanga serious dialogue navo. Moimprove masalaries avo nemaconditions of service avo kuti vashande zvakanaka.
Vamadzorera avo vanoshandira muguta rekwekwe vachiwo vanachiremba vari mukwekwe havasi kushanda, izvo zviri kupa kuti vamwe varwere varasikirwe neupenyu. Kusaenda kumabasa kwanachiremba uku kwakonzerwawo kusamira zvakanaka muzvipatara zvehurumende, umo varwere vasiri kurapwa uye vamwe vachiburitswa muzvipatara izvi vasati vapora. Hurumende yakawedzera vanachiremba mari nezvikamu makumi matanhatu kubva muzana, asi vanachiremba vanoti mari iyi haina zvainobatsira sezvo zvinhu munyika zvakadai semafuta edzimotikari, magetsi, mari dzemba, zvekudya nezvimwe zviri kukwira mitengo yazvo zvakanyanyisa zuva nezuva. Health Services Board yakaendesa vanachiremba ava kudare reLabour Court iro riri kutarisirwa kuzeya nyaya iyi mangwana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Dare rapamusoro nhasi rarasa chikumbiro chesangano reCommunity Water Alliance chekuti kunetsa kuri kuita mvura muHarare kutorwe sedambudziko guru ratarisana nenyika. Thomas Chiripasi anotipanya inotevera.
Mutongi wedare repamusoro vaOwen Tagu varasa chikumbiro chesangano reCommunity Water Alliance chekuti kanzuro yeHarare pamwe nehurumende vamanikidzwe kupa vagari vemuHarare mvura yakachena, uye kuti mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vaise chidhindo chavo chekuti kushayikwa kwemvura yakachena ratove dambudziko guru rakatarisana nenyika kana kuti national disaster. Vachitora mutongo wavo, vatagu vati chikumbiro cheCommunity Water Alliance ichi chasara kumashure kwenguva sezvo hurumende iri kubatsirana nekanzuro yeHarare kuti muHarare munge muine mvura yakachena kuburikidza nemari inonzi yakapiwa kanzuro yeHarare. Asi mutauriri wekanzuro yeHarare vaMichael Chideme vaudza Studio 7 kuti mari yavakapiwa nehurumende yakanga yakanangana nekugadzirisa pombi dzemvura kwete kutenga mishonga yekuchenesa mvura.
Babu muno panofanira kuti panzwisisiswe kuti mari yakauya se 37.4 million yanga iri ichi yakanga isinei nemachemicals anova ndiwo aishupa nguva iyoyo. Yakanga ine chekuita nekugadzirisa pombi dzemvura dziyadzia dzimwe dzinoputika pasi dzaida kuti dzinge dzichidzoserwa dzigadzirwa. Izvo zvinozoita kuti mvura isvike kudzimba dzakawanda, asi zvakanga zvisinei nemachemicals.
Mutongo watorwa nedare washorwa nemukuru anoona nezvezvirongwa musangano reCommunity Water Alliance vaHardlife Mudzingwa. Vamudzingwa vati madhamu anotorwa mvura nekanzuro yeHarare ari kupwa zvinoratidza kuti dambudziko remvura muHarare riri kutoramba richikura. Vatiwo mutongo watorwa nedare unotyora kodzero dzeveruzhinji dzekuti vave vanowana mvura yakachena nguva dzose sezvo pombi dzekanzuro dzichiri kubuda mvura ine tsvina.
Mvura iri kupuwa neguta haina kuchena, uye chechipiri ichiri shoma zvikuru zvekuti haisi kukwanisa kubatsira vanhu vari kuda mvura kumasebhabhu seMuHarare. Chechipiri madhamu ari muguta ari kuoma, saka zviri kuratidza kuti nyaya yekuwanikwa kwemvura icharamba ichinetsa iri disaster. Uye tiri kuona sekuti mutongo wapuwa navatagu uyu vangotya kuda kutiza kuti vape judgment panyaya yanga yaunzwa pamberi pedare. Zviri kuitika kumacommunities kwokuti vanhu vari kurepwa nekuda kwenyaya yekuti vari kuenda kunotsvaka mvura, uye nevamwewo vakafa sekuruwa vachienda kuzvibhorani, zviri kuratidza kuti nyaya yemvura idisaster.
Vachideme vakurudzira vagari kuti vabhadhare mabhiri avo emvura kuitira kuti kanzuro igokwanisa kutenga mishonga yekuchenesa mvura.
Dambudziko rekushayikwa kwemishonga rinoramba riripo, asi tiri kushushukidza neinenge iripo iyoyo, tichingochemawo kuti kuvagari bhadharai mari dzenyu dzemvura yamunenge mashandisa kuti mari irambe iripo.
Asi meya weguta reharare, vaye Betugomba, vaka buda pache na mungu vaya pfura, kutikanzuru yawe kutadza kutenga mishonga ya kuchene samfura, sezweru kutadza kuwa na marie kunze eno kuwa na kuwa kubanga gurre nyika, Re Reserve Bank of Zimbabwe, Zimbabwe, yaka tarisa nedambu zikure kushaye kwa kwe marie kunze, izo ziru kutadza nyika kutenga zunu shaka wanda zunoda marie kunze, shaka fana na nema getsi, mafute zimoto karine zimwe shaka daro, atinao kwanza kutawara na governor we Reserve Bank of Zimbabwe, va John Mangunjika, kutinzwe kuti matano api avari kutora, kuti vawane mari yekunze iri kudiwa nekanzuro yeHarare nehurumende, kuti patengwe zviri kudiwa kubva kunze kwenyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, Jini Thomas, chiri pasi.
Nyanzvi munyaya dzezvekufambiswa kwemashoko dzinoti mutemo wecyber crime, cyber security nedata protection unofanira kushandiswa zvakanaka kwete kushungurudza vanhu. Godwin Mangujika anotipa nyaya inotevera.
Kurukota rezvemutemo vaziyambi ziyambi nezuro vakazivisa kuti dare makurukota rakatambira bhiri remutemo uyu iro rine zvinangwa zvinosanganisira kudzivirira kuparwa kwedzimhosva pachishandiswa madandemutande, kushandiswa kwemadandemutande zvine mwero pamwe nekutara mitengo nemafainda achabviswa nevanenge vachikora mutemo. Nyanzvi yekufambiswa kwemashoko pachishandiswa michina yechizvino zvino vaChris Musodza vaudza Studio 7 kuti mitemo yakaita secyber crime, cyber security nedata protection yakakosha chose sezvo paine mhosva dzakawanda dziri kuparwa pamadande mutande. Vati Zimbabwe haisiri iyo nyika yekutanga kuita mutemo wakadai, vachiti nyika dzakawanda dzane nemitemo yakadai uye chinodiwa chete kuona kuti haishandiswe mukushungurudza vanhu.
Dzimwe nyika dzakaisa vatinoti macontrols ekuita kuti vari kutonga vasapfuurire mberi vasashandise mitemo iyi zvisirizvo. Pane atinoti masafeguards zvakafanana nekuti macourt anofanira kuona, anofanira kunge ariwo anopa mvumo kuti sei kuti kana mapurisa kana kuti makurukota achida kuona zviri kuitwa pafoni pako, tinonge tichiti vanhu vemacourt vemutemo vanga varivo vanovapa mvumo kwete kuti vangoita vega. Kazvino zvakadaro izvozvo totarisira kuti zvinge zvirimo mumitemo yacho.
Vatiwo chimwe chinofadza inyaya yekuti umbowo hunowanikwa pamadande mutande kana pamuchina yechizvino zvino yakaita sembozha nhare zvichange zvave kushandiswa seumbowo mumatare edzimhosva. Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reMedia Alliance of Zimbabwe vaNigel Nyamutumbo vaudza Studio 7 kuti hapana chakaipa kana mutemo uyu uchizovandudza mashandisirwo emadande mutande pamwe nekuchengetedza vanhu apo vanenge vari pamadande mutande. Vati mutemo uyu haufaniri kushandiswa kudzvinyirira vanhu.
Tarisiro yedu ndeyekuti mutemo uyu uchange uri kufambisa zviri mubumbiro remutemo uye uchange uri kufambisa matagets akasetwa nenyika muICT policy yekuti ivo vachada kuti mumwe nemumwe ave neaccess kune ingava runhare kana kompyuta inoenda mumasaisai. Ndo zvatingade kuona izvo.
Mutori wenhau anoshanda akazvimirira Taonda Karombo audza Studio 7 kuti hapana zvizhinji zvaangataure sezvo asati aona bhiri iri, asi akati hapana chakaipa kana richikurudzira kushandiswa kwemasaisai zvine mwero. Iri nderimwe remabhiri yange ari kutaurwa nezvavo kubvira muna 2014 asi raitadza kuendeswa kuparamende sezvo paive nekusawirirana pakati pezvinhu zvakawanda pabhiri iri. Sezvo bhiri iri rakatambirwa nedare remakurukota rave kutarisirwa kuendeswa kuparamende kuti veruzhinji vazopa pfungwa dzavo risati rapasiswa neparamende nekusainwa nemutungamiri wenyika kuti rive mutemo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangujika.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vasimuka muUganda mavanga vachishanya nhasi vakananga kuLyon, France kumusangano wekuumba homwe yekurwisa chirwere cheHIV, TB nemalaria. Asi vasati vasimuka vaMnangagwa vanga vari munyarikani pamhemberero yekuwana kuzvitonga kuzere kwenyika yeUganda uye vapiwawo mubayiro weMost Excellent Order of Peer of Africa muguta reSironko muUganda. vamunangagwa vataurawo pamberi pevanhu vakawanda muUganda vachiti nyika iyi imwe yenyika dziri kubatsira Zimbabwe iyo yave nemakore makumi maviri iri pajoko rezvirango. Asi nyika dzakaita seAmerica dzinoti zvirango hazvina kungotemerwa munhu wese nje, asi vanotonga nedemo muZimbabwe chete. Vachitaura nevatori venhau vamunangagwa vati zvirango zviri kupa kuti Zimbabwe isakwereteswe mari.
Currently, it is true Zimbabwe has survived up to date because we have focused on our own domestic resources. For the last 20 years, we have never received lines of credit.
SeZimbabwe takwanisa kurarama kwemakore makumi maviri aya takatemerwa zvirango kuburikidza nekuzvishandira uye kuwana rutsigiro kubva kuna anasawira wedu muAfrica.
Asi America inoti Zimbabwe haisi kukwereteswa mari nenyaya dzekutadza kubhadhara zvikwereti. Vachitaurawo nevatori venhau gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muUganda vaSam Kutesa vati Uganda inokoshesa kudyidzana kwenyika mbiri idzi.
They observed that there is a huge potential for cooperation between Uganda and Zimbabwe, especially in areas of agriculture, agroprocessing, tourism, mining.
Vamunangagwa navamuseveni vari kuona paine mukana wekudyidzana pakati penyika mbiri idzi munyaya dzekurima dzekushanyirana nedzimwe.
Vamuseveni vainge vari muZimbabwe muna kubvumbi vakavhura zviri pamutemo musika wekutengeserana kana kuti Zimbabwe International Trade Fair kuBulawayo. Mukuziya nezvenyaya iyi tabatawo mutedzeri wegurukotari zvekuburiswa kwemashoko vaenergy Mutodi avo vanoti rwendo rwavamunangagwa kuUganda rwakakosha zvikuru.
Ichokwadi, rwendo rwakakosha nechikonzero chekuti Zimbabwe neUganda tinodyidzana zvakasimba chaizvo kubva panguva yatakarwa hondo yerusununguko. Tose tinoziva kuti Uganda yanga iri pasiwo pemaBritish ikawana kuzvitonga muna 1962 ikatibatsira nemazano nekuronga kwataiita kuti tirwise hurumende yaSmith. Tinoona rwendo rwaitwa naPresident rwokuenda kunobatsira kuvepo pakupembererwa kweindependence yenyika iyoyo zvizvinhu zvakakosha, uye tine zvatiri kuona kuti President vane zveupfumi hwenyika zvavari kufambira zvakare, kuti tingabatsira nesei pakati peUganda neZimbabwe kuitira kuti upfumi hwenyika dzedu huenderere mberi ndedzipi nzvimbo dzatingabatsirane ndezvipi zvinhu ndezvipi zvatingawane zvatingazvidziwo kubva kuUganda ikoko. Saka tinoona rwendo rwakakosha chaizvo.
Asi vamwe vari kuti vamunangagwa dei vasina kuenda kuUganda pari zvino nekuti zvinhu munyika hazvina kumira zvakanaka, vana chiremba vane nguva yakareba vachiramwa mabasa, nyaya dzezveupfumi hadzina kumira zvakanaka, nekudaro kungatove kutambisa mari kuenda kuUganda pari zvino.
Izvozvo ndizvo zvatiri kuti President wakaapoida minister wehealth. Saka kana iri nyaya yematraki emadokta ndo basa raminister of health. Pana minister zvakare gurukota rezvevashandi iroro minister of labour varipo zvakare kuti vaongorore nyaya dzemachiremba aya vaone kuti panyaya dzavari kutaura kugununguna kwavari kuita nenyaya yemari dzavanotambira zvingagadziriswe sei. Saka izvozvo hazvingamisi ofisi yemutungamiri wenyika kuti iite zvainofanira kunge ichiita.
Mutevedzeri wegurukota rezvekuburiswa kwemashoko vaenergy Mutodi vari parunare muHarare. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, tabatawo vebato rinopikisa reMDC ava shora vamunangagwa vachiti vange vachipemberera uko vanopikisa munyika yeUganda vakaita sava Bobby Wine, avo vanokwikwidza vakazvimirira vanga vachishungurudzwa nemapurisa emunyika iyi vachirambidzwa kuita mabiko avanga vachida kuita. VaWine vakauya kuZimbabwe apo MDC yaiita kongresi yayo. Tabata munyori wezvekudyidzana nedzimwe nyika muMDC muzvare Gladys Hlatshwayo tikavabvunza nezvorwendo rwavamunangagwa urwo.
Isu tinogara tichitaura isu kuti matambudziko ari munyika pane nguva dzino anofanirwa kuongororwa. Saka tiriwoni sekuti inguva yekuti mutungamiriri wenyika ange achifamba mafambiro ari kuita. Handioni sokunge chinhu chakanyanya kukosha chaizvo kuti vamunangagwa vange vari kuUganda kumhemberero dzekuzvisunungura kweUganda. Hongu kusunungura kweUganda kwakakosha, asi hationi sokuti nevatambudziko ari munyika tikata strike yemadhokotera tikatarisa kutambura kuita zvizvarwa zvemuZimbabwe, nyaya dzeupfumi dzanetsa, tinoona sokuti ndo zvinhu zvinongadai zvichiita preoccupy mukuru wenyika kuti awane masolutions. awane kupedza matambudziko aya pane kuti ange achimhanya achienda kuUganda.
Tiri kunzwawo kuti mapurisa emuUganda anga achishungurudza nhasi naNezuro mumwe anopikisa hurumende va Bobi Wine vanga vachida kuita urongwa hwavo wekuimba muUganda nhasi asi vakarambidzwa nemapurisa.
Pane kudyidzana zvikuru sei pamatongero anoita vamunangagwa nematongero anoita vamuseveni, zvinova chinhu chinonge chaita kuti vamunangagwa vaone zvakakosha kuti vanopa yatingati pachirungu solidarity kuna vamuseveni. Tikatarisa kuUganda tinoona mabatsirwo eopposition akafanana. Tinoona isu kuti vaBobi Wine vari kusangana nematambudziko akafanana nematambudziko ari kusangana neMDC.
Munyori wezvekudyidzana nedzimwe nyika muMDC Musvare Gladys Shachwayo vari parunare muHarare. Sangano rinomirira vashandi vehurumende reAPEX Council rinoti harisati rawana mhinduro kubva kuhurumende pachikumbiro charakaita chekuti vagare pasi vaite nhaurirano dzechimbi chimbi nenyaya dzemihoro. Thomas Chiripasi anoti panyaya inotevera.
Mutevedzeri wasachigaro weAPEX Council vaGibson Mushangu vanoti vashandi vehurumende vaomerwa zvakanyanya nekusamira zvakanaka kwehupfumi hwenyika.
Tichitarisa mitengo komuredi irimo muzvitoro izvezvi nekuti mitengo yese inotungamirirwa nekukwira kwemafuta edzimotokari. Izvezvi takatarisa mutengo wenyama uri kudaiwo mazana remadhora kuti uwane chipimo chimwe chenyama inova keji. Kureva kuti mushandi wehurumende pari zvino akutambira keji yenyama. Saka zvimwe zvese wakutotaura wega kana wangoziva kuti mushandi wehurumende akutambira 1 keji yenyama hatichatauri kukuomerwa kwake. Kufamba izvezvi chokufambisa vanotakura vakuti vakuda madhora matanhatu kusvika 10 panzvimbo diki diki inongosvika makiromita 20 chete.
Vamushango vati vabvumirana pamusangano wavaita seutungamiriri weAPEX Council nhasi kuti masangano ari pasi peAPEX Council anobvunza nengo dzavo kuti voramwa mabasa here kana kuti kwete, ouya nemhinduro nechishanu zvondo rino.
Saka sedare reAPEX Council tadzokazve tikagara pasi nehama dzedu tikaurana kuti nyaya iri pano yakora muto. Isu tiriwo rikotyo inongotumwa nevatinotungamirira. Zvakafanira ndezvekuti tidzokere kwatakatumwa kunovaya kumamembers kuvashandi vehurumende vanotituma vatinomiririra. Tinobvunza kuti vedu we tanga manga makatituma kuti tiite musangano nehurumende, zvino hurumende yaina kuti kokatodini. Saka ivo zvavachatiudza tozvi chamira nasho.
Sangano rinomirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions rinoti mushandi anotambira mari iri pasi pasi anofanira kutambira mari yakaenzana nemadhora mazana matanhatu ekuAmerica pamwedzi kuitira kuti akwanise kuraramisa mhuri. Hatina kukwanisa kubata gurukota rinoona nezvevashandi amai Sekai Nzenza kutinzwe divi rehurumende panyaya iyi. Asi hurumende inogara yakataura kuti homwe yayo yakaboka zvekuti haikwanise kutambirisa vashandi vayo mari dzavari kuda. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Jini Thomas chiri pasi.
Hurumende inonzi ine urongwa hwekuda kuti zvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvikwanise kuvhota zviri munyika dzazvigere. Izvi zvakaziviswa negurukota rezvemutemo vaZiyambi Ziyambi avakaudza bepanhau reSunday Mail kuti urongwa hwekuona kuti dzimwe nyika dziri kuzvifambisa sei huri kutanga gore rinouya. Muguzeya nezvenyaya iyi Jonga Kandembiri weStudio 7 abata sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vaKindness Paradza.
Urongwa huri pakutanga pekuti president vedu vakati vakuda kuita inonzi iyo electoral reform. Maelectoral reforms aya anoendirana nezvakabuda mumagwaro akanyorwa nemaobserver mission kusanganisa nemosande commission report regore rakapera tapedza kuita maelections. EU observer mission report awa ndomamwe marecommendations avaiita imomo. Saka president wakati aiwa tarisai kuti tione kuti zvinofamba sei. Ndosaka vaZiyambi vakazotaura zvavakataura izvozvo kuti tinoda kuona kuti dzimwe nyika dzinozvifambisa sei kuti vari kunze kwenyika vatoti madiaspora isu kuno kuZimbabwe vangavhota sei.
Zvinotarisirwa kunge zvaitwa nekupedzwa nguvai zvekuti vanhu vangakwanisa kuvhota mutsarudzo dza2023.
Sekutaura kwakaita vaZiyambi kuti vanotanga vambonoshora kune dzimwe nyika kuti zvinofamba sei. Hatingangomhanyi tisina kuona kuti zvinofamba sei, nekuti tofanira kuchinja kafiti mitemo yedu, nekuti mitemo yedu pari zvino inoti munhu anovhota pasenda imwe chete, muwadhi imwe chete ndomaanorejista ndomaanovhota. Saka hatina mawadhi isu kudiaspora, hatina mavoting center kudiaspora. Saka izvozvo zvese izvozvo toda kuzviongorora. Hatizi kumhanya, tikazokumhanya tinozokumidza kumedza pasina chinofamba. Saka toda kunyatsoita zvinhu zvese negwara tichienda tese, kuitira kuti pasawana vanhu vanenge vachizotsutsumwara patinenge taakufamba nenyaya yacho.
Honorable Paradza, urongwa hunoda kuti munhu anga achinyoresawo kuvhota kuti uve registered voter zvinenge zvichizofambiswa sei iye ari kwaari uko?
Ndo zvandi kutaura ka kuti mutemo pari zvino unoti munhu anoregister kwaanogara ndokwaanovhotera. Saka iye zvinei nimese muri kudiaspora ikokoko hakuna mawadzika, hakuna mavoting center. And tinoshandisa futi yatinoti biometric yekunoko, yekuti unotaridzirwa chiso chako nechii zvese. Zvine ikoko hatina zvese izvozvo. Saka ndozvichaongororwa izvozvo kuti nyika dzeikoko kwamurikugara ikoko dzinotibvumira here kuti tizoseta mavoting centers edu ikoko. Ndo zvimwe zvinenge zvichitaridzirwa izvozvi. Saka haisi nyore, imi muri kunze ikoko mukaona panenge zviri nyore, asi pane zvakawanda zvoda kuitwa, nekuti kamajurisdiction amurikugara majurisdiction edzimwe nyika. Saka hatingangopindi imomo munyika pasina, tinofanira kuwana mvumo first yekupinda munyika dzamuri imomo, kuitira kuti tiite zvatinenge tichiita izvi munyika idzodzo. Ndo zvamunofanira kuziva muri kunze ikoko. Saka hazvisi zvokuti tinoti mangwana zvaita, aiwa, nokuchinja futi mitemo yedu, nekuchinja futi constitution yedu, zvese izvozvo. Saka zvinenge zvichienda negwara. Zvikange zvapera zvese izvozvo hazvitori nguva kana tinenge tabvumirana tese, nekuti tinozvimhanyisa muparlamendi zvofamba.
Maimbochema nenyaya yekuti nyika haina mari yekuti inge ichikwanisa kuita urongwa hwekuti vana vezimbabwe vavhote vari munyika dzavari, maane mari yacho here yezvino?
Hatisati tava nemari, asi hazvinetseka. Mari hainetse, tinogona kukumbira kune dzimwe nyika, tokumbira kune kana mamwe mapatowo, madonors anoda kutibatsira, kuti vane shuguka vaya, macivil society organization nemadonors acho vanogona kutibatsira. Handi vari kuda kuti madiasporans dzitereke vavhoti, hapana chakaipa kwavanotibatsira. Saka zvese izvozvozvo zvinenge zvichiongororwa mushure mekunge maitiwa uongorori netsvakurudzo yokuti zvinogona kuitika here kuti vagari venyika ino mazenzera ari kunze anovhota here, zvinokwanisika kuitika here izvozvo?
Avo vanga varisa chigaro wekomiti yeparamende inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika, vaKindness Paradza, vachitaura vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Muchirongwa chedu cheLive Talk Diaspora Forum na 8 PM nhasi, tiri kutarisa urongwa hwehurumende hwekuda kuti vari kunze kwenyika vakwanise kuvhota vari munyika dzavari. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Nako kambo mambembe, nzwisa chete kubva kuna Thomas Mapfumo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu, sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Nyanzvi munyaya dzezveutano dzoshushikana nezviri kuitika mubazi rezveutano zvekumbomisa basa vamwe vana chiremba vakuru. Dare repamusoro rorasa chikumbiro chekuti kunetsa kuri kuita mvura muHarare kutorwe sedambudziko guru ratarisana nenyika. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Standikile Mhlanga munhau dzeIsindebele.
Sokuyisika December.